Mutevedzeri wemunyori wesangano range richimirira vashandi vehurumende mumusangano uyu reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti hapana zvine musoro zvabuda mumusangano wanhasi.
Saka nasi patasangana hurumende isusu taona kuti zvavauya nazvo hazvisikana kutaura kune mapepa atakanga tavapa takanga tichida isusu mazana masere nemakumi mana emadhora kuAmerica hatina kumawana. Kumashure takanga tichida mazana mashanu nemakumi mana emadhora kuAmerica hatina kumawana. Asi pamusangano wanhasi tanga taita kudzika kukuru kwazvo kuti tingoita kuti zvinhu zvifambe vanhu vararame iyo nyika irerukirwe, asi hana kuti zvose izvozvo hazvina kunge zvatipa chiyamuro.
Vaenderera mberi vachiti musangano wanhasi uyo waita maawa mashanu watora nguva vanomirira hurumende vachingotaura kuti hapana mari yekupa vashandi.
Zvichemo zvinogara zvichiuya hazvishayikwe zvekungoti nyika yakaremegwa, upfumi huri kutambudzika, tiri kusumuka, asi zvose izvozvo zvinhu zvatinongoziva zvagara zvinofanira kutaurwa panoitwa hurukuro. Asi isiwo tinongotiwo zvagara zvatinofanira kutaura nezvegara zvinoonekwa ndezvekuti muhoro yedu haisi kutenga uye haisi kuenderana nemararamirwe ari kuita munyika.
Asi vamushangu vati izvi ndizvo zvinogara zvichitaurwa nehurumende uye vaitarisira kuti nyaya iyi ingadai yakagadziriswa gore rapfuura vashandi vakatotanga kuwana mihoro yakawedzerwa munandira. Vati vabvumirana kuti vasataura kuti hurumende yanga yauya neurongwa hwakadii hwekuwedzera vashandi mari sezvo nhaurirano dzichaenderera mberi. Musangano wanhasi waitwa mushure mekunge vamwe varayiridzi pasi pesangano rinozvidaidza kuti #TeachersForUSD vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro wechiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti $1,200 pamwedzi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzesangano ravo dzakawanda hadzina kuenda kubasa nhasi.
Aiwa, nhasi tisaichaenderera mberi vanhu vakawanda vatowedzera kuenda kubasa.
Asi mutauri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kunongova kutaura kwana vamasaraure vachiti varayiridzi vazere muzvikoro.
Varayiridzi vazhinji vari muzvikoro izvezvi vari kudzidzisa vana, vari kupa vana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Hatina kana strike yacho tiri kumboona izvi hameno kuti ivo vari kufunga kuti strike iri papi pasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMoses Mike avo vari kutungamira chikwata chehurumende munhaurirano dzeNJNC. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa zvabuda musangano wanhasi sezvo vange vaenda kunze kweHarare nebasa. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mushandi wepasi atambire mazana masere nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kana kuti $840. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.